chiri kuitika panzvimbo yekuti tine gweta rinoitwa iro tapiwa makanza rasungwa. Gweta iri kana muchirangarira vhiki rapfuura tine gweta rimwe guru remunyika muno vaadvocate Bane Mpofu vakasungwa musi wemuvhuro last week vachipomerwa ivo nedzimwe mhaka dzavo kuti vakanga vaisa application kuconstitutional court yaichallenja kuapointwa kwaprosecutor general munyika muno. Muapplication iyi mapurisa vaivapomera ivo kuti vanga vashandisa applicant kana kuti munhu wanga ati ndiye auya kudai achichallenja kuapointwa kwaprosecutor general haexisti munhu uyu achinzi Simba raSezuzi. Saka mukusunga kwawo Mpofu saadvocate ivo vanopiwa mainstructions ekuacta kubva kune maattorneys kana kubva kune malawyers. Saka lawyer raiirepresenta Simba raSezuzi ndivamakanza. Saka vamakanza vakanzwa kuti vari kutsvagwa nemapurisa. Saka vaenda ivo kumapurisa vari kuti vanonzwa kuti vari kutsvagirwei ndopavaudzwa kunzi vari vasungwa. Vasavavo iri yekuti ivo vanga vakakrieta munhu asiko kana kuti vakagadzira munhu anonzi Simba raSezuzi asiko.
Ivo vaSimba raSezuzi varipo here?
VaSimba raSezuzi varipo. VaSimba raSezuzi vakadaudzwa kumapurisa. Nyaya iyi kana mukaitarisa inyaya yegore rapera yemuna ndira gore rapera ndopakaendeswa application kuconcord. Yaiendeswa application vaSimba raSezuzi nyaya ipo yakatangwa vakadaudzwa kaviri kese kumapurisa vakaratidza ID yavo nepasipoti yavo vakasaina izvi kuti vaprove kuti ndo vanga vasaina application. VaSimba raSezuzi muzvara nhasi zvakare vabudisa ivo vhidhiyo vari kukonfirma kuti variko. Vakabudisa zvakare chitupa chavo nepasipoti vakati variko vaSimba raSezuzi.
Chii chamuri kuona apa kana mapurisa vachiita zvinhu zvakadari asi umboo hwese huripo munozvifambisa sei pakadari apa?
Kuona kwedu izvi zvaakushungurudzwa kwemagweta. Chavari kushungurudzirwa ndiwo mapurisa vanga atoziva kuti magweta ari kushungurudzirwei nekuti mukatarisa havasi vamupofu chete kana kuti vamakanza chete vari kushungurudzwa panyaya iyi. Vakakomishina afidavit vamwe advocate zvakare Choice Dhamiso vakadaidzwa zvakare kumapurisa musi wesatadhi vakakonfirma kuti vakaona vaSimba raSezuzi vakakonfirma kuti vakaona chitupa chavo vakaona madokuments avaSezuzi vakaita kuti vaSezuzi vapiche kuti ndovanga vari muridzi afidavit vakaita izvozvo zvikakomishinwa. Saka uku isu hatichanzwisisi kuti kana zvichinzi munhu akakrietwa iye munhu aariko zvinorevei kwatiri kwakushungurudzwa kwemagweta chinova chinhu chinotikatikamadza mukati menyika yaZimbabwe takatarisana nerule of law kuti inozonga iyo ichiprotekteka here mukati menyika muno kana zvinhu zvakadaro.
Saka iko zvino nyaya yakamira papi, yakamira sei uye ivo vamakanza vakadini?
Vamakanza vavharirwa mustokisi tirikutarisira kuti vange vachiendeswa kudare mangwana nemusi wemuvhuro ndopatirikutarisira kuti vange vachiendeswa kudare asi zvikakonewa. Mutemo wedu unoti vanofanira vapiya mukoti within 48 hours kuti vachinge vasungwa